zvichitendedza kuti vakapinda vamunangagwa vakataura kuti vachagadzirudza yaikanganisiwa navamugabe, zichida kuti deno vamunangagwa vakanyora zvese zvaikanganiswa navamugabe, vakangoita opositi vachigadziridza paidi pasina dambudziko. Asi onaiko zvino vanorwira kodzero dzevanhu vaakunyanya kusungwa, mamiriro akaita upfumi hwenyika pakafa vamugabe, Harare yaifambika iko zvino haichafambiki, makomba muzhira awanda, magetsi ari kunyanya kuenda. Izvi kuchinja kwemari, mashandisirwo emari pakaenda vamugabe kwakuna maagribond, iko zvino kwaana mavhig, mavhig acho hapana zvaari kuita. Saka kunyatsotarisa kuona kuti chii chaichi chanyatsogadziridzwa navamunangagwa, zvekushayikwa mina.
Vamwe vanoti afa anaka. Hamusi here maakuti nguva yavamugabe zvinhu zvava zvakanaka nokuti havachisipo?
Aiwa, isusu hatina kuti nguva yavamugabe zvinhu zvava zvakanaka, zvinhu zvakatoshata. Infacti vamugabe ndo vakasiya yatingati muchirungu legesi kana zvinoroondo yeutsinye neurombo huri muzimbabwe, ndo vakatanga nazvo. Nokuti vamunangagwa kahanditi vakanga vachitonga vana mugabe makore akawanda. Saka isusu hatisi kuti vamugabe vakanga vachinatsa, tiri kuti mataurirwo akaitwa navamunangagwa kutiandikapinda muutongi, handitiwo vakatiwo vanotorera vanhu, the voice of the people is the voice of God. Saka iko zvino izvi racho ragodi racho handisi kana kutomboriona, zvichireva kuti machinjiro ari kuti hazvinhu ikombure haasiwo akanga akatidzwa navamunangagwa.
Munofunga here kuti vamunangagwa vangadai vabva vagadzirisa mhosho dzakasiya dzaiswa navamugabe makore ese avanga vatonga aida kusvika makumi mana?
Awo yomubvunzo wakanaka, nokuti ivo pavakatora chigaro vakatora chigaro vachiti within 100 days, kana kuti pavainyatsotsvaga rutsigiro rwachikampeni, ndo vaititaura vega vachiti ndichagadzirisa zvinhu zvese munguva yandinenge ndichitonga. Saka kugadzirisa upfumi hwenyika munyina hazvide makore makumi masere, ivo makore mashanu avakatonga iwawawa paide pakuratidza kuti pane kusimukira kuri kuita zvimwe zvinhu.